Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, kurume 21, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZESA inoti yave kutatarika kubhadhara zvikwereti zvopa kuti magetsi arambe achidzimwa dzimwa. Vaimbova mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havafaniri kuitwa sachigaro weSADC sezvo akatyora zvibvumirano zvesangano iri nekubirira sarudzo. Asi vehurumende vari kuramba vachiti havo sarudzo hadzina kubirirwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeZESA inoti ine chikwereti chinosvika mabhiriyoni maviri ekuAmerica, kusanganisirawo zvikwereti zvemari inosvika mamiriyoni zana kana kuti 100 million kune nyika dzainotenga magetsi dzakaita seSouth Africa, Mozambique neZambia. ZESA yatendawo kuti magetsi ari kudiwa munyika akwira zvakanyanya kudarika makore ose kusvika pazviuru zvitatu nemazana mashanu kana kuti 3500 megawatts pagore nekuda kwekuvhurwa kwemakambani ezvicherwa akawanda. Izvi zvabuda izvaziviswa kudare reparamende nevakafanobata chigaro chemukuru wekambani iyi vaEliab Chikwenere vachitaura nekomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reCenter for Disability Rights vamasimba kuchera.
Dambudziko reZESA harina kutanga iko zvino. Dambudziko rekushaikwa kwemagetsi muZimbabweo harina kutanga iko zvino. ZESA ikambani yanga isingavandudzi michina yayo. Ikambani yanga ine uori wakawanda. Ndofunga ichitori nawo uori huri kukonzera kuti vasakwanise kunge vachibhadhara zvikwereti izvo. Asi Zimbabwe inoda kuti pave nema projects akati one day anechekuita nekugadzirwa kwemagetsi.
Zvino poitwa sei kuti pagadziriswe dambudziko iri?
ZESA inofanira kusiyana nenyaya yehuori. Ndinorangarira muna 2012 Controller and Auditor General vachiti ZESA yanga yabhadhara 4 million kukambani isina kuzounza zvacho zvanga zvabhadharirwa. Saka panodiwa kuti mashandisirwo emari kuZESA anga achitariswa. Chechipiri, pane vanhu vakawanda vari kuti dai tanga taedzawo kushandisawo kugadzirawo magetsi ari renewable tichanisa zuva iro rakatowanda muZimbabwe pane zvino. Asi maprojects aya haasi maprojects ekuti tikada kuatanga nhasi mangwana anenge akutoshanda.
Nyaya yemagetsi iyi ingakanganisa zvakadii upfumi hwenyika?
Inokanganisa zvikuru nekuti zvizhinji zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe zvinenge zvichida kushandisa magetsi. Saka kana magetsi asiko zvinoreva kuti makambani iwavo anenge ava kushandisa peturu. Peturu inodhura, saka zvinoreva kuti vanhu vanenge vachizotorirwa nezvekushandisa. Upfumi hweZimbabwe hucharamba huri padambudziko kana ZESA ikasashanda zvakanaka.
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanotungamirawo sangano recenter for disability rights vachitaura vari parunare muHarare naTabuka Ncube westudio 7. Vaimbova mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukodzera uye havafaniri kutora chigaro chasachigaro weSADC parizvino, kunyange vaChamisa vari kutenda havo kuti rave jana reZimbabwe. Vanoti vaMnangagwa vakabirira sarudzo zvemhando yepamusorosoro gore rapera. VaMnangagwa vari kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro weSADC muna Nyamavhuvhu kubva kuAngola. Asi SADC yakati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kuitwa zvakanaka, zvakataurwawo neAfrican Union nevamwe vakaongorora sarudzo idzi. Asi vaMnangagwa nemutauriri wavo vaGeorge Jaramba vari kuramba vakatsika madziro vachiti sarudzo idzi dzakanaka, dzakaitwa zvakanaka chose. Ngatinzwei vacharamba vachitaura.
Ndikada kuti muzive chinhu chimwe chete. Usiku hwazobuda ripoti yake, anga ari nhumwa yeyokunze akatraya kusvika abuda dikita kuda kupesweda vaGoodluck Jonathan, chairman weAfrican Union Commission, kuti vatore mazwi akabuda muripoti yeCarter Center, SADC neEU kuti ave mazwi eAU. Mukuru weAfrican Mission akaramba. Zvinozikanwa izvozvo, akaramba.
Akati chii apa vacharamba?
Akati ini ndatumwa neAfrican Union, ndinoteerera kuzvinobva kuAfrican Union nezvandaona nemezvangu, kwete zvinobva kune vekunze. WACP anova chizvarwa cheAngola akatotora position yake yokutanga amuisasi atatombotaura. Mozonoona kana iri yeCommonwealth Report chaari kunosanganisana neAU neACP inyaya yekunonoka kudhelivhwa kwemaballot papers.
Asi ranga risiri dambudziko here iroro vacharamba kuti mapepa akanonoka kuenda ekuvhotesa aya? Zeke yainge yavimbisawo kuti yaizokurumidza kuendesa mapepa. Pangaitwe here sarudzo yekuti kunenge kusina mapepa? Vanhu vanovhota sei?
Chakadhineya mapepers elocal government ilitigation kuenda kumacourts kumatare kwakaitwa neCCC. Kana utarisa mapepa elocal government akawanda, nokuti muconstituency imwe chete particularly mumaurban areas muna mawodzi akawandisisa, zvichireva kuti printing load yemapepa elocal government yakakura kupfuura yepresidential kana kuti yemaconstituency. So you really need time, and this is exactly what they couldn't have because of the incessant litigation yakamount when ACCC. So in a way, ACCC was working towards the self-fulfilling prophecy. They institute litigation so as to cripple my operations as ZEC in order to make sure ZEC is unable to meet its printing timelines, so as to then turn around and blame ZEC. Stop game rakashaya katambo eta papapa.
Ayo mashoko ava Joy Charamba murukuru yatakamboita navo vachitaura ivo kuti munhu akakanganisa nekuda kufurira vamwe kuti vanyore zvakaipa pamusoro pesarudzo dzemuZimbabwe ndiDr. Nevas Mumba, ava vaitungamira vaongorori vesarudzo vemuSADC. Asi vaMumba vanoti handivo vega vakanyora gwaro iri, asi rakanyorwa nevaongorori vesarudzo vose vemuSADC. Iko zvino tochinzwa vaChamisa vachitaura vachitipawo divi ravo.
Hamugazi ushe munhu anenge ane chigaro cheusabhuku chiri kunzi hachina kutorwa nenzira chayo chayo. Munhu anenge ane chigaro chaakagara cheusabhuku, bhuku raanaro riri kunzi rakabharuka. Imava kutora bhuku yamotinda unoita mambo tokupa nyembe yeushe. Kunenge watova kukoniwa kusvika kuti azvinoita sachigaro ndokunge tagadzirisa nyaya dzemunyika muno. Saka nyaya iyoyo inyaya yatikutofambira tinoda kuti igadziriswe, yatoda kuti iendeswe mberi, nokuti isusu toda kuti nyika yedu iite sachigaro. Nokuti inyika inoita sachigaro kwete munhu. Saka toda kuti Zimbabwe iite sachigaro. Asi ngaiite sachigaro tapedzawo nyaya dzedu, nokuti hakuna munhu anoita mambo asi ane mumba musha wakaputsika. ane raini rakapfuka, ane bhuku rakabvaruka, bhuku ngaritange rasimbiswa kuitira kuti waane bhuku wochigona kunoita ishe kana kuti mambo. Ushe hunogadzanwa, asi kana usina kugadzwa bhuku haugoni kungomuka woita ishe. Ko dzinza rabvepiko kuti ugone kugara ushewo? Ndo nyaya yatinayo pano yatoda kuti igadziriswe, yatikufambira yatiri kugadzirisa kuti nyika yedu iende mberi zvakanaka.
Saka Matima anyorera Sadhaki here nezvenyaya iyi?
Sadhaki iri kuziva nyaya iyi. Takanyora executive secretary ane tsamba yedu kutaura kwatiita kudai, yekuti akatoda kuti vagadzire. Vakatitinyora vachiti nyaya yenyu yaiswa kumapazi akasiyana siyana. Inyaya yatiri kutifambira, yandiri kukoka vana vese vemuZimbabwe kuti onai nyaya iyi, ienda kuti igadzirise, nekuti ine gona kupedzisira yasvibisa zitarebi senyika. Topedzisira taita kuti utachiwana hwedu senyika nekusviba kwedu senyika hutapukire, uye kusviba kutapukire kuenda kunosvibisa Sadhaki.
Sika vamwe vachamisa vanenge vari kuti muri kunyanya kuisa chivimbo chakanyanyisa mune iyo Sadhaki, vachiti Sadhaki haiwanzopindire kana munyika makaita sekunge makagadzikana, inongosiya zvakadaro.
Munogona kuona kunge yakagadzikana, asi nyika haina kumira zvakanaka. Pindai mumaruwa, pindai muzvikoro, pindai muzvipatara, pindai pese pamungafungidzira. Mudzimba umu hamudyi rinopisa, 5 million maZimbabweans ari kunze kwenyika. Zvizvarwa zvemuno zvinofanira kunge zvichishandira munyika muno, moti nyika yakagadzikana. Musafarira chinhu chamuri kuona chichange chakagadzikana. Rufuse rinoita kunge pasina moto, asi pasa pakazara moto.
Advocate Nelson Chamisa vachitaura vari parunhare. Taedzawo kubata mutauriri weSADC muzvare Barbara Lopi, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Anoita mabasa ekusetsa vanhu, Admire Mushambi, anozikanwa nerekuti Mama V, anoti ari kufadzwa zvikuru nekudaidzwa kwaakaitwa kuNew York kumusangano wevamiririri vesangano iri kana kuti Best Diplomats of United Nations. Musangano uyu wakapindwa nevanoita zvemitambo kubva kunyika dzakasiyana-siyana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye naMushambi.
Conference yakanga irubata topic ye climate change ne mitigation. Vanga vachitaura nyaya yekuti izvizvi nyika dzese dziri kuaffectwa neglobal warming, tingaita sei kuti nyika imwe nyika iri nani? Vamwe vachitaura nyaya yekusima miti. Yanga ingorimwo discussion yekungoita kuti vanhu tirarame upenyu huri nani kunyika dzatinogara, nekuona kuti tingaita sei kubudikidza nemamiriro ekunze. Kwangu ine vanhu vakawanda emboso, ndakatoona kuti kwangu ine mamwe maminista ekune dzimwe nyika, mamwe mahuman rights representative more than 38 countries vanga variko, vanobva kuna Ethiopia, Zambia, maAfrican countries, vana Sweden. Kwangu ine vanhu vakawanda.
Tinoona zvakare kuti muri muZimbabwe makawanikwa muchipiwa mubayiro nenama wekunge makaita maskitsi akafadza veruzhinji gore rino. Makatambira sei mubayiro uyu?
Mubayiro uyauya wakauya sesurprise kutora chokwadi, because ndandisina kuutarisira. Zvegore rino ndaingoti hamen, even kuenda kumawadzina handina kutombokwanisa kuenda, because ndandisina tarisiro yekuhwina kutora chokwadi. Saka zvakaenda kunondisimudzirawo mumwoyo mangu nekundisimudzirawo pabasa. Unongoziva kuti kana ukariwa ndomwana ukamupa switch, aane energy yekuti even ukamutuma anything anonga akumhanya chinoita. Saka zvakanondipa mashanguzani muchidebele, ndakabva ndaenda.
Asi tinoona vamwe vabereki vanoti vana vasaite zvemitambo. Imi munoti kune vamwe vada kuita zvemaskitsi nezvimwewo zvemitambo munyika?
Inini ndinoti follow your heart. Ende paipa panonzi ngabasaita nezvemitambo, kukanga kuri kudhara. Mazuva anaya kwaane intaneti, kwaane social media, taakutoraramira pamasocial media. Vana YouTube vanotibhadhara, vana Facebook vanotibhadhara. Kare kwangusati kwane maplatforms anobhadhara vanhu vanoita mitambo pamhepo, vanhu vaingoda kuita mitambo mumarodhi kuti vabhadharwe. But now taane maonline platforms anotibhadhara, either vanhu varipo kana kuti havanhu havapo vari kukupai mari paground. But unonga kukwanisa kuwana mari through mumhepo imomo, vana YouTube, vana Facebook. Saka tikutongorarama a decent life. Saka ndinongokurudzira kuti kana uine chitarenda riri mauri, tishanda. Ukangotanga mitambo yauya, womeka sure kuti wajoina na YouTube, wajoina na Facebook, unotogona kutowanawo kamugove kako. Ende chazvakanakira maUS.
Anoita mabasa ekusetsa vanhu, Admire Mushambi, anozikanwa nekuti Mama V weMosva TV, achitaura ari parunare kuNew York naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Tichiri panyaya dzemitambo, mutambi wekuAmerica anoita zvemafilm Karen Abercrombie anoti madzimai muZimbabwe ane zvipo munyaya dzezvemitambo asi anofanira kuita mushandira pamwe kuti azvisimudzire mabasa avo. Mutori wedu wenhau Pasimon Dlovu anoti panyaya inotevera.
Karen Abercrombie uyo ane makore makumi matanhatu ekuberekwa anozikanwa zvikuru kuburikidza nemafirimu anosanganisira War Room, Discarded Things, God's Canvas nemamweo. Kuburikidza nekambani yake yeEarth Mother Entertainment, Abercrombie anonyora nekubika mitambo yakasiyana-siyana uye muimbi wenziyo dzechitendero. Mutambi uyu ange ari munyika achisangana nemadzimai munzvimbo dzakaita seCelebration Center pamwe neTheatre in the Park muHarare achivadzidzisa nezvekusimudzira mabhizimusi avo pasi pechirongwa chinonzi Inspire Summit 24. Abercrombie anoti madzimai akawanda emunyika ane zvipo asi vanongoda kubatsirwa neunyanzvi zvinova zvaave kuita munyika dzakawanda.
Just to encourage, lend whatever I can.
Inova kurudzira kuti vabatirane pamwe kuti vasimuke vabudirire neunyanzvi hwavagara vanahwo nekuti muno mune zvakawanda zviri kuitika zvinomwisa mvura.
Anotiwo zvakakosha kuti madzimai ari muchikamu chezvemitambo abatane kuti vagone kushandisa zvipo zvavo neruzivo rwavo kuti vave neramangwana rakajeka. Mumwewo mutambi wechidiki Dauma Chiwereva akapinda muzvirongwa zvaAbercrombie izvi anoti akadzidza zvakawanda.
The fact that tatiri madzimai takawanda, ndanyatsozwa moyo wangu kugutsikana nekufara kuti kune vanhu vari kushanda kunze uko. Asi you are not an island, uri munhu. Unofanira kushanda nevamwe, munofanira kubatirana.
Nyanzvi yezvemitambo anoshanda akazvimirira muzvare Marian Kunonga vanoti vatambi vemuZimbabwe neAmerica vakagara vaine ukama hwakanaka.
Ukama hwemacreatives ekuAmerica nemuZimbabwe hwakabvira kare ende ukama hwakatosimba. Ende pari zvino tikutoona kuti huramba huchita sei huchingosimbiswa. Pachivanhu tinotaura kuti zvikomo zviviri zvinopanana mhute.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvekutyidzana neruzhinji musangano reAmerican Chamber of Commerce muZimbabwe, muzvare wadzanai Chiuriri, vanoti panguva ino yekuoma kwezvinhu zvichikonzerwa nenzara, zvakakosha kuti vatambi vashandise zvipo zvavo kuti vawane pundutso.
Zvakanaka kuti vanhu vana kunyanya vanasikana, vanhukadzi, vanhurume zvese vakasike kudzidza kuti iyoyo creativity yavo vanokwanisa sei kuishandura kuti igova raramo.
Zvidzidzo zvaAbercrombie zvakaitwa pasi pedingidira rinotarisa budiriro neunyanzvi hwakasiyana-siyana mune zvemitambo kana kuti how to become a successful multifaceted creative. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasimon Dlovu.
Direct from Washington, the voice of America.
Kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kurwisa uori munyika, vakawanda vanoti hwatopfunya chisero huchikanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi. Svondo rino vaive muteedzeri wemuchuchisi mukuru vaMichael Reza vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vatungamire komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Asi danu iri rakonzera gakava munyika. Mugozi ane zvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta vari nengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere. Ngatitangei nekunzwa vamandevere vachitaura.
Nyaya yeuori semazera tiki tairamba ichienderera zvikuru muZimbabwe, uye kana zvikangoramba zvakadai ikonomi isingarani zvakanaka, nyaya yeuori inonetsa kupedza muZimbabwe nekuti vanhu vari kuita uori vacho vari kupa zvoko muhomwe nevari kutora vose vari kuda kuita uori. Saka uori hichange zvinoita kupedza nekuti hausi uori huri kubva pasiba, uori hunobva kumutora.
Dr. Mavaza, hanzi nyaya yeuori muZimbabwe yanetsa huri kuramba huchienderera mberi uye uori ihwohwu hunobvira kumusoro?
Aiwa, pakutaura nyaya kwayo hunobvira apa ndo panorasika vanhu vazhinji. Nyika dzose pasi pano dzine uori. Uori chirwere chisingakwanisi kurapika nekungotaura. Tinobvumirana nazvo kuti munyika yeZimbabwe mafashakira neuori. Saka chatinonyanya kufarira ndechekuti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe variyo zvakare mutungamiriri wehurumende vaona kuti aiwa, hatingarambe takangogara takatsika madhaka nekutya kusviba. Tinombofanira kufamba togara pasi togadzirisa nyaya dzeuori ndokusaka vakagadzira iyo vachingopinda masimba musangano kana kuti bato rinoona nezveuori. Saka mai machinda moyo pavakapiwa chimwe chigaro pakasara pasina munhu, ndokusaka paiswa vareza nhasi. Saka zvinoratidza kuti simba neushingi nekuda kurwisa uori hazvina kupera muropa ravamunangagwa.
Vamandevere, hanzi uori huri kurwiswa pari kutoonekwa kunzi paiswa rimwe soja idzva vamichael reza kurwisa uori munyika. Munoti
tinoda kuongorora vetakavareza tinoona vareza vangopiwa apa pasina kana maindavhiez aitwa ekuti tione kuti munhu anonyatsokodzera kuti nge aripo ndiani. Hongu vareza vanga vari vatsvuku zvikuru, but tichiona kuti mumbiro yemutemo munhu anofanira kunge achiapendwa kunge ari pabasa iri kana achibva kumagweta anofanira kunge ari munhu ava nechinzvimbo chinokwanisa kuti aite judge yehigh court kana wesupreme court. Nevati vareza panyaya yechibheka munhu muduku zvikuru, hatingati bheka duku ekuti chinzvimbo chavapiwa neshangu dzavanhu vapfekedze. Ndiona sekuti pakanganisei, hongu vanga vari muchiiiabasa ravo kana vanga vadzima basa ravo, asi shangu dzavapfekedzwa hadzienderani navo, havana chiremerera chatinotarisira munhu anopiwa chinzvimbo chikuru sechinzvimbo chavapiwa.
Tinzwe kuna Dr. Mavaza, pindurai tinzwe. Hanzi shangu dzapiwa vareza ihombe.
Hongu mutemo unoti afanira kunge vari munhu aikwanisa kuitwa judge, dai zvaigoneka. Asi mutungamiri wehurumende pane matarisiro avaita vakaona kuti aiwa tinoda munhu akaita savareza vaende mberi nebasa iri. Chinokosha hakusi kungoita zvinodiwa neruzhinji, asi kuita zvinoita kuti ruzhinji rufare nekubvisa uori munyika. Tinoda vanoshanda vanotsika pasi nekumhanya, kwete vanobva vanyura pavanenge vaitwa. Saka vareza munhu anotumika musoja wekuti kana ukakuti mhanya neuko vanoenda vachiita basa.
Vamandere,
apo ndinoona pane challenge. Saka ndichiti kuvapo kwavareza nekuremekedzwa kwavanenge vachiitwa munyaya dzezvemutemo, havana chiremerera nekwanisa kunge vari pachinzvimbo chavanacho.
Dr. Mavaza, chii chamungakurudzira kuti dai chaitwa kupedza uori?
Tinokodzera uori kusarongeka mumabasa muhurumende nenzvimbo dzakasiyana siyana. Tinokumbira kuti varidzi kana vagari vari mumabasa rongekai. Vakarongeka hakuna anouya kuzokupa mari yekuti ndingapindire here pamutsara apa.
Vamandevere, zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa nyaya dzeuori?
Ndinoaudzekuti vanoita zvemapindirwo enyika ngavange vane chido chaicho chekunika uori.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachiongorora zvematongerwo enyika vamarufu Mandevere vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta vari nhengo yeZANUPF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa kunetsana kunotyisa panyaya yevapoteri iri kuenderera mberi pakati pehurumende yemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nevebato remaRepublicans vanotungamira dunhu reTexas. VeTexas vari kuti ivo vari kuda kusunga vose vanoedza kupotera muAmerica vovadzosera kuMexico. Izvi zviri kurambwa nehurumende ichiti zvinogona kuguma zvoita sepane rusarura. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wandi weStudio 7 abata gweta vaEmmanuel Ncube Sox.
Muchidimbu SB4 mutemo mutsva wakaiswa muno muTexas unoita kuti ive mhosva yemunhu kuti apinde munyika mumugano weTexas neMexico achishandisa nzvimbo isingabvumirwe isiri pamutemo. Kana mupurisa achiona kuti ane umbowo hwekuti munhu akayambuka kupinda muTexas zvisiri pamutemo, munhu iyeyo anogona kupomerwa mhosva yeclass B misdemeanor. Iyi imhosva inotakura chirango chekusvika mwedzi mitanhatu mujeri. Iyi imhosva inenge yakatarisana nemakore makumi maviri mujeri. Ndiyo SB4 mutemo wakadzikwa necongress yemuno muTexas endi ndiwo mutemo watiri kutaurwa nhasi nemazuva apera aya tichiti mutemo uyu wakaiswa paappeal nemagroups akati wandei and iko zvino 5th circuit yatichimbomirai kuimplementa mutemo uyu muchidimbu ndiyo SB4.
Munofungei nemutemo weSB4 uyu uye chii chamunotya pauri?
Ini ndinoona kunge nyaya yeSB4 iyi inyaya yekuti inokwanisa kuzoenderera yozara kune dzimwe nhengo dzehurumende dzefederal government. Nyaya iyi inyaya ichaendera mberi nekuti pane mamwe mastates vakatotarisa vakamirira kuti vaone kuti vemutemo vemasupreme court vanoti kudii nenyaya yeSB4. Zvikanzi SB4 ngaiendere mberi, ndinoona kunge mamwe mastates vachange vachitarisa izvozvo voti nesuwo mudunhu redu tave kuisa mumwe mutemo unofanana neSB4, unokwanisa kunge wakasiyana mune dzimwe nzira but uri mutemo wokubata vanhu, wokudzivirira vanhu kupinda nevekudiporta vanhu, kudzinga vanhu vanenge vapinda zvisiri pamutemo.
Nyanzvi munyaya dzemitemo vaEmmanuel Ncube Sox vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7. Iko zvino tochimbonzwa pfungwa dzenyu vateereri.
Ndoda kumbotaurawo nezvababa ava vanonzi vamunangagwa. Dai vari vamwe vambosiyirawo vamwe. Tatambura Zimbabwe yafa. South Africa tiri kudzingwa kumusha kuna mabasa. Kana watoenda kumusha unoshaya kuti uenda papi. Zvinhu zvakaoma, muzvitoro hazvitengeki.
Haiwa shaona kuti matare edzimhosva ndeezanupevhere. Chiso chachamisa chinongoshandiswa nachavangozho. Vanenge vakatongomirira kuhwa kuvakuru vacho vezanupevhu kuti ngachirega kushandisa. Kana vasina kupuwa decision nevakuru vezanu, anongoramba achichishandisa. Ende matare edzimhosva hapana zvavangadesida because ndevezanupevhu. Vanenge vakamirira kuhwa kuti zanupevhu ichati chii. Kana zanupevhu ikati ngachirega kushandisa, ndubu matare edzimhosva ndopoudza chavanguti chirega kushandisa. Kana vasati vaudziwa hapana nyaya, vanongoramba vachingochishandisa. Vagara zvematare edzimhosva zvaya ndovanotonyanya kumwa mitoriro nezvimbwa kaiwa.
Ndine mubvunzo pana Munangagwa naminister of transport kuti vari muZimbabwe here kana kuti vane kwavakaenda kundoshanya. Munangagwa sei asikabudiwo pamhepo achichemawo pamwe chete navamwe kufa kurikita vanhu murodhi, iye achitaura kuti marodhi akanaka. Minister of transport anofanira kusvika paitike njodzi ipapo. Ndo zvinoita munhu anozive chivanhu, kwete kuti vavava mumasofa kana mudzimba mavanenge aenda navakadzi vavo. Ivo vakadzi vavo varwadziwo umwe here vachinzwa vanhu ari kufa? Chii chinoita kuti varegerewo kutuma varume vavo kuti veduwe endaiwo mundochema pamwe chete navo?
Ndinoda kutaurawoka panhau yepolitics yekuunited states of america kuti between Joe Biden na Donald Trump kuti hasi zvinhu here zvamunoona zvinonyadzisa kuti munhu ane makore 81 ora kutoti na 82 years aroda kudzokera futi muofisi. Zvatakamboona zvakaitwa naRobert Mugabe kumashuro, nyika tinoti nemukurumbiro wedhemokrasi. Saka ivo pachavo vanhu vachiseka matungiro enyika yemuno muafrica kuti africa inotongwa nechemberi, kana hakunawo here vechidiki vanenge vaida kupindawo matungiro enyika. Saka tofiirawo kuti maybe vaDonald Trump pamwe nemakore avo achiri nani vakwanisa kutonga vakapinda muofisi.
Hurumende yezanupiefu matakanyanya, inoita matakanyanya. Haasiri vanhu vachakwanisa kuvaka nyika. Vanongobira zvavo maelection vachiti ndo vanofanira kugara, ndo vanongoda kugara varipo pachigaro, but zvavari kuita chaita izvo hapana. Isu vacho tiri kushungurudzwa kumamisha uko, tiri kushungurudzwa, tiri kushungurudzwa. Vana mai vedu vari kushungurudzwa, ari kungomanikidzwa kuita zvavasingadi. Kutangira kumavhoti vaingobatwa maoko vachinzi vhoterai pazano. Hazvini izvozvo hazvitinakidzi, hazvitinakidzi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Musakanganwe chirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable, apo tiri kutarisa nenyaya yekupiwa nhomba yemheta makumbo kana kuti yepolio kuri kuitwa vana munyika yose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndino New Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.